A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 19th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and their metered taxi compatriots.
Uber Technologies Incorporation is an American technology company headquartered in San Francisco, California, United States, operating in 633 cities worldwide.
Zimbabweans in South Africa and indeed throughout the world are some of the millions of worldwide who are operating taxis under Uber.
Although the clashes between Uber drivers and metered taxis are not unique to South Africa, the extent of the violence in South Africa has reached alarming levels. One driver was firebombed a few weeks ago and died in hospital this week.
Some areas in South Africa have been declared no-go areas for Uber drivers as the tensions between operators continue.
But before we open up the lines for your calls and our guests, we have lined up a video about an event that occurred here in the United States at the weekend. The Zimbabwe Diaspora Network North America held its annual family picnic at Seneca Park in Gaithersburg here in the United States. Here is the story.
So, this is an annual event organized by ZIDNA, DMV, WV chapter. We do this to get Zimbabweans together every year. We know that our lives are busy here, but we try to get people to socialize, people to network. Some people want, you know where they can get things from home, and we do this to network, and also, you know, above all, just to talk about, you know, our lives. We have so many people back home, you know. So we still want to talk about what's going on home. So
this is an association that is, outside Zimbabwe. So one would like to think there is no political affiliation or anything like that.
That is true. We do not associate ourselves with any political party, but we relate to political parties as they are in Zimbabwe. You know, if people in ZANU-PF, people in MDC, people in whichever party is there, we want to network and encourage development as Zimbabweans.
We are in the planning stages of various programs that we are considering to launch within the next few months.
What type of project are you?
Right now we're looking at, a few months ago, Zimbabwe was placed as one of the major countries in human trafficking by the United Nations. And so we have outreach to one of the organizations called Hair Zimbabwe. And we're in the process of trying to see if we can have a fundraising event that we can in turn go back and help some of our women and children. Because of the nature of the economic status at home, young women are leaving their children back home to go and work elsewhere, to South Africa, Dubai, Europe, wherever they are going, and end up being exploited, whether sexually or economically. And it's a very sensitive issue for me that this is something that I'm thinking of doing within the next 2 months, and I have started communicating with Hair Zimbabwe organization in Harare. So I'm praying that because unity is strength, and when one or more are gathered, there's something, a solution is about to come up.
How big is this problem of trafficking in Zimbabwe?
Well,
would you say it has reached a an alarming level where the whole world has to turn its eyes on Zimbabwe?
Well, 2 months ago, it was on an alarming level. That is how I got involved in it, because I was like, oh my God, this cannot be happening to these young women and children. This could be my daughters. This could be my sisters. So the good news is that the other day I was communicating with some people and reading, and I found out that Zimbabwe is now at a tier 2 level, whereby they have combated some of that human trafficking, but there's still a lot of work to be done. And so I'm hoping that somehow we can make progress and help these young women and children.
Yes, that, Jonga, was an event, like you said, that happened over the weekend. And now back to our topic of the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and meter taxi drivers.
Hongu vatereri nevatariri nasi mchurongwa chedu che Diaspora Forum. Tatitimbo kurukura matambudziko ari kusangana nevachikairi vedzimotokari dziri kushanda kutakura vanhu dziri pasi pekambani yeUber. Tinonzwa kuti muSouth Africa vari kurwisana nevematekisi aya atingati mateksi ane mita, nekuti veUber vanongoshandisa michina yechizvino zvino, vane app yavanenge vachishandisa panhare mbozha dzavo. Zvino ave mateksi vari kuti vari kutorerwa basa, nekuti zvinonzwa zvakare kuti mitengo yeUber yakadzikira pane mitengo inochadzwa nevematekisi, zvaita kuti vanhu varwisane. Mwedzi wapera pane mumwe akakandirwa bhambu remoto kana kupisirwa motokari yake ari mukati, akazoshaya nemusi wemuvhuro svondo rino ari mutyairi weUber. Tanzwawo zvakare kuti kune nzvimbo dzinoita 15 dzekuti veUber havachatokwanisi kusvikako nenyaya yekurwiswa ikoko. Dzakatoziviswa neUber kuti aiwa, vatyairi vedu havasi kuenda kunzvimbo idzi neidzi neidzi nenyaya yehondo iyoyo. Haisi hondo itsva yekurwisana kwenyaya dzevemichovha muSouth Africa, asi zvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichikanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe. Tambotaura navaAlois Ndlovu, mumwe wari kushandisawo Uber, kutyaira motokari yavo pasi peUber. Vari kutaura kuti dambudziko irori raakukanganisa vane dzimotokari, nokuti vamwe vanenge vakakwereta dzimotokari vachibhadhara pamwedzi pamwedzi kutenga motokari idzodzo. Zvaakureva kuti mari haichawanika kuti unge uchiita izvozvo, pamwe chete nekuti mhuri inge ichidya muchiwana cheuviri. Ndo nyaya tiri kukurukura, hatisi kutarisa muSouth Africa chete. Muno muAmerica Uber irimo, pasi rose tingati Uber irimo munzvimbo dzakawanda. Tanzwa kuti iri mumaguta anokwana kuita 633 cities pasi rose. Titaurirei kwamuri kuti muri kushandawo sei ikoko Uber? Tinoona kana imo muno Chris pakatomboita hondo Uber ichinetsanawo nevematekisi vari muno.
Yebo Jonga. Lamhlanje ke Zulu kandaba sixoxa ngodaba lwamateksi athiwa wona yiUber. Amateksi la asebenza ngomakhalekhukhwini, uyafaka iinombolo zakho nxa ungumtshayeli, kuyaziswa ukubana sokulomuntu ofuna ukuthi uyemthwala, konke kusebenzisa ke umakhalekhukhwini. Lokhu manje sokudale inzondano phakathi wabonabo abasebenzisa yona iUber le, labasebenzisa amateksi esiwaziyo lakudala la asebenzisa amamitha. Ye, kuthiwa kuyalwiwa kakhulu kona le eSouth Africa, ukubangela ukubana omunye undoda obe driver iUber uphoselwe ibhomba lamafutha epetrol, ladubuka walimala kanzima kumaviki adluleyo, kodwa ke usitshiye ngomvulo osekubangele ukuthi abatshayeli laba, iningi labo abatshayela iUber bethu bona hayi kule ndawo esingasafiki khona. Silabo njalo esizaxoxa labo abasebenza kuUber abazasitshela okuningi alungo kwenzakalayo. Kodwa ke lingaphi komhlaba lani, siyazi ukuthi uUber ikhona ngaphandle kweZimbabwe Jonga. Lingasitshela ukuthi hayi kuhamba njani, kodwa asithi ukuthi nxa useZimbabwe ungasitshayela ucingo usitshela lawo imbono yakho, siyakwamukela kakhulu Jonga.
Tanzwa kuti tava navadeva mavinga murwiri wekodzero dzevanhu igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Vamavinga, tinogamuchira iyi pachirongwa.
Tinotenda zvikuru vakandembiri namwe vese Chris kwamakadii zvenyu.
Na iwa tinotenda kuti makwanisa kuwana omukana kuti munge muchipinda pachirongwa chedu. Ndinoziva hangu kuti vamavhinga havasati vajoina Uber kuti vanga vachityaira nokuti vamwe vanga vati ko inda vanisa namba kukwira mota inotyairwa navamavhinga kuUber. Asi chaita kuti vamavhinga tivakoke pachirongwa yenyaya yekodzero dzevanhu nokuti tinonzwa kuti zviri kuitika muSouth Africa zviri kusiririsa. Tataura nemumwe mutyaira achitaura kuti pamberi pemapurisa nemusi wemuvhuro akatovhiringidzwa asi mapurisa haana kutora matanho. Zvimwe zviri kuita kuti vati koche chiri kuitika kodzero dziri kutyorwa pamberi pevanhu vanofanira kunge vachichengetedza vemutemo. Zvii zvamuri kuona nenyaya iyi vamavhinga?
Nyaya yevatyairi veUber, vanhu vari kuona dambudziko guru kwazvo. Asi ndingangoda kuti zvinobatana nekuti South Africa muno munyika matigere muSouth Africa nyaya yemhirizhonga yakanyanya pazvinhu zvizhinji. Tinoona kuti kazhinji vanhu vanenge vachiratidzira havanonoki kuita zvechisimba kana zvekushandisa mhirizhonga. Nekudaro tadaro tinoona kuti kuvatyairi vemaUber zvakavanyanyirawo zvikuru kwazvo kunzvimbo kunyanya muguta reJohannesburg. Nzvimbo dzakaita sekunharaunda yendege kuOR Tambo kunonyanyisa kuuya vashanyi vemateksi vanenge variko vachidzivisa vatyairi veUber. Zvakare kunzvimbo dzakaita sana Sandton, sana Rosebank zvakare vanenge vachiti havafaniri kuona zvachose munhu weUber. Dambudziko iri rinozowedzerwa pakuti veUber varidzi vayo, varidzi vekambani vanenge vasiri panzvimbo nekuti vanoinye inonyaya yekushandisa masaisai emumhepo paindaneti. Nekudaro vanenge vasina mahofisi ari pakanyanya, saka havagoni kuti vatsigire kana kubatsirawo vatyairi vavo. Saka vatyairi vanenge vasara vari vega pasi. Zvakarezve toona kuti mapurisa haakurumidzi kupinda mudanho rekudzivirira vanhu. Kazhinji kachona vanomirira zvavo kuona kuti panenge paitika chimwe chinhu. Saka kodzero dzenge dzatotyorwa kare panozopinda mapurisa mazviri. Zvakare zvepavanenge vachipinda vanenge vasingapindi kuti vachengetedze runyararo, asi tinoona kuti tsvakurudzo chii chaitika. Ndo rimwe dambudziko ratiri kuona iroro. Saka tiri kuona kuti kunetsana uku hakusi kupera, kuri kuramba kuchienderera. Zvakarezve chiripo ndechekuti motokari dzinoshandiswa nevatyairi veUber dzinoonekwa, dzinozivikanwa kazhinji kazhinji nekuti dzinenge dzichiratidza kuti itsva, dzichiri itsva uyezve mhando dzachona dzinozivikanwa. Saka zviri nyore kuti munhu weUber aonekwe kunzi uyo mutyairi weUber nekuti anenge akataridza mbozhanhare yake inenge iri mukati memotokari ichionekwa, zvakare mhando yemotokari inozivikanwa. Saka zviri nyore kuti vemateksi vaya vanenge vachida kuti varove kana kupaza mota dzeUber vakwanise kuziva kuti uyo ndeweUber kana kuti haasi. Ndo rimwe dambudziko riripo zvakare kuti motokari dzevanhu veUber dzinoonekwa nyore nyore kunyange zvadzo dzisina kunyorwa padumbu kuti Uber, asi kudziona kuri nyore kune vanodziziva.
Aiwa, maita basa vamavhinga, ramba yanyu muri paRunare. Chris, ndazwa kuti nemumwe munyarikani pachirongwa.
Yebo Jonga, Silo Ndumiso Mlilo, sakwamukela mnumzana Mlilo.
Yebo, kunjani baba?
Hayi, siyaphila. Ya, ungasitshela ngodaba isilalo lapha olwamateksi lapha lama-Uber ukuthi sizwa kuthiwa hayi kunzima ngapho. Ungasitshela nje wena okubona.
Ya, engibonayo ukuthi kumbe ngithi ngolwesihlandlo odlulileyo lapha efletini lamphansi lapha kukhona Pretoria lo Kane, kulo muntu ubaba we-Uber owedlula laphana khonapho kuyapaka nababa emamita taxi uthe ezidlulela nje irobothi lavala laba babe beseca bathatha izitina bashaya imota amawindi babulala i-windscreen. Ubaba lalo ukuthi ngabe kavalekanga babe zambulala wagijima washiya kwaze kwabuya amapholisa later vele ezele kuzo. Into ekhona yokuthi ama-Uber achiphile. So lapha abantu abalama-meter tax laba uyathola ukuthi maybe mamuntu ungathi ufunike endaweni ethize athi ngiyakushaja 200 rand. Laba be-Uber kuphela bona badinga ukuthi umuntu oseduze nawe lapho kungubani then basebetshele umuntu wabeseduze abo yakuthathe imali ozayibhadala iyabe ingafiki ivini ku-100 rand. Laba bekuthathe 200 uyathola ukuthi maybe ungabhadala 6 or 7. So manje laba abama-tax laba sebona ngathi ama-Uber nasesikhathele ibhizinisi njalo baye bakhona babachuza bathi ama-Uber akana license. But of course uminister layo masonganyi last week, yeah, thanks for all this and that. uwa kuruma la ya siti laba vantu kumele kuti ba piwe ama license babe linda wakasebenzela kuyo ngoba ama upa arahamba noma yikuphi but laba amamitatis labo bahamba noma yikuphi but of course pale ndawo babe best cost so kule nsuku kuyabuya umuntu ubhama ngimbizile khona lapha angafika ame phansi laba abanye ngihlala babona khona lapho bebagijimisa ngoba lapho ngihlala khona phansi kupaka ama tax wana laba abamamitatis umuntu athi akalayithi mangafika apake nje kuphela phansi bayazi ukuthi umuntu ubhaye inamba zakhona imota zakhona ngezinje la ngathi kumbe kuthiwa kule kuyisayini kwakhona kumbe ngokwelayisense or yini ababona ngakho but uyabona sele dopis dinare kijim lo mngane wami layo ngi-tax driver lapha phansi okuyezimbabwe la kulamadoda la e-South Africa namanye la khona lapha kule ndawo kuthiwa yi-Summit Club khona lapho so laba bahlala bechaya ama-Uber ma bechaya ama-Uber manje lo ngoba kade senda ukufika ngathi kumbe kuyesaba kumbe kungadrive so bagcina bebeyabezomtshela bethi yendoda funa masithi ama-Uber lapha wena ungangenela so kusho ukuthi lawo uzawuxotha imoto yakho uyagcina ungasala yithi la so laye ma begijimisa naye wakithi laye ngangibone laye esedobha esegijima laye esilandela abanye but kuyingozi khona lokho ngoba ye abanye ngathola ukuthi ngoba abanye babe behlomile ngagcina omunye esedutshula ngathi nje i-industry ngale yama-taxi e-South Africa ayimanga kahle ngoba kulezinto eziningi kuyabe kubangwa kumbe ukuthi i-route mina ngifuna ukuthi ngihambe endaweni ethile abanye behambe endaweni ethile but kule indawo yokuthi imali laba abantu sebebona ukuthi i-Uber i-cheapile abantu bayithanda njalo bathanda ukuthi ngoba iyasaiva siyasebenzisa imali encane so bahamba ngayo njalo antu akwazile abantu e-South Africa ukuthi mabe toyitoya vele i-violence yabayisebenzisa ukudlangudlanga ukuthi uma kulento abangayifuniyo bona noma kule ndlela yomthetho engalandeli atho ukuthi abanye basebenzisa izindlela ezingekho emthethweni ukuze balungise iindaba zabo so abe-Uber ngabanye abayenza konalo njalo abe-Uber ngisenke yabona abaningi futhi abanye ngabakithi ekhaya uyazithengela imoto yakho uhambe Uber bakupasise bekufundise ukuthi kwenziwa njani kwenziwe njani then laphana labe imanga athole inzuzo u-Uber nayo uyathatha imali ethile nawe uthatha ethile baningi abaku-Uber khona lapho ababuya kithi ekhaya njalo bakhona futhi njalo kuyana la ma-meter ababuya kithi ezimbabwe so lapha ngibona kule ngozi ethize but into engibona ukuthi i-competition commission la isiqalele ukuthi ucubungula ukuthi i-violence naleyo ngoba bayakhala futhi abantu be-Uber bathi amapholisi abekazi bayatshele ayenzi lutho asuka nje ethi hayi ama-Uber leku sikuzwa everyday sokula nto esingayenza thina yathi sekufana lokuthi kumba amawumba nje inkunzi yamgwaqweni into ezingane ma ungayipholisitesi wakuthela ukuthi ha lokho hhayi vele lokhu zivele ugcwele sokufana nabantu be-Uber athi vele amaphoyisa ancedi ngalokho akutshela ukuthi ha vele lokhu vele sihlala sizwa ngakho vele nje kuyingoma eyansuku zonke kokayo kumele ukuthi kuze kufeke umuntu njengalo omunye wathiselwayo lapho epitoro wagcinekelahlekele empilo yayo
hayi se hayi bambe ucingo lapho siyabonga kakhulu ubambe sizaba sibuya sixoxa njalo jonga
Mr. Mavinga
yes
today we are looking at the taxi wars between Uber drivers and metered taxi operators in South Africa. How serious is this problem?
Well, it is quite a serious and spreading problem, particularly around Johannesburg, the main international airport, O.R. Tambo, the main sort of city around Central City, Rosebank, and other areas. It is serious because the attacks have resulted in the death of an Uber driver and also the attacks have now gone on to involve and include passengers. So it is really a huge challenge. The taxi drivers tend to seal off, you know, these areas like Sandton City, O.R. Tambo Airport, or Rosebank Mall, and demand that no passengers should get onto Uber vehicles. And it is easy for the taxi drivers to identify these Uber vehicles because of the make and usually also that because they would be displaying, you know, the navigation phones on the screens inside the vehicles. So it's quite easy to identify. And when passengers are in those vehicles, then and also the drivers themselves, the danger becomes higher. And also because often the Uber drivers do not have any form of security for themselves and their passengers. And the police have not really provided any clear strategy to ensure security for the Uber drivers and passengers. The bone of contention, Ms. Kademiri, here is that the taxi drivers allege that their customers who would otherwise have been theirs, are now going to Uber because the Uber platform is much cheaper. And also they allege that as taxis, they are more organized, they pay tax, they are regulated, they are licensed, when Uber is not, which might not actually be true. But the information is not out there in terms of how Uber is regulated. So there is a lot of misinformation that is fueling this fight between the Uber, actually targeting the Uber drivers, not between, but targeting Uber drivers mainly around Johannesburg. And there is also a sense, actually, which is almost xenophobic, that seems to suggest that predominantly the Uber drivers are foreign nationals. So sometimes it is part of what is fueling the attacks on Uber drivers, and it's quite terrible now. Vehicles have been destroyed. If you look at, I've been talking to insurance companies where, you know, the premiums for Uber vehicles have shot up because of the idea that they are prone to attacks. So that actually shows how serious the problem has become. So not only are Uber drivers suffering because of their vehicles are prone to attack, but also if they want to pay insurance, it's much more expensive now because of the claims that are now coming up repeatedly on Uber vehicles because of the attacks.
Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line, Chris.
Yebo Jonga, si lo mlaleli lapha ongafunanga ukuqanjwa ngegama ose South Africa, siyakwamukela kuhle.
Yebo baba.
Ye mnumzana, ungasitshela usiphathise ngodaba esilalo lamhlanje egudwini lapho ukuthi wena uthini imbono yakho.
Okay, into engiyibonayo mina la ngoba udala vele ngutaxi industry. Bitter taxi industry. So into ekhona yikuthi i-Uber ifike namaprayizi aphansi nadulayo, hhayi ukuthi aphansi kuphela, kungakhulunywa ngeprayizi eyi-1 ngoba ine-Uber Black iyadula, ine-Uber Van iyadura, so kuyi-Uber X i-chip. So into ekhona engiyibona ukuthi mina iba yinkinga yikuthi i-meter tax la e-South Africa ayina price eyi-1 sasekhona.
Yes,
amaprize akhona ahlukene. Even bazela namhlanje bekhuluma kuradio bebengakhulumi iqiniso, i-meter tax amaprize ayahlukene. Ikhampani nekhampani ine-price yayo, so i-Uber naye ufike ne-price yakhe. So I don't know ukuthi why bemlwisa instead ukuthi belungise le i-problem yama-prizes, iyona ebeyinkinga. Ngoba ufike ne-price yakhe, namanye amatesi nafike ne-price yawo, even nabona laba abasestashinini abarenge estashini, i-price yabo so high than okudlula amanye amateksi akhona la e-South Africa. So leyo yinkinga ebakhona. And okwesibili, angiyiboni mina le nto ukuthi ine-xenophobia, ayinayo. And then ama-insurance ukuze adule njengomuntu okwi-industry, i-Uber Black inemali e-cheap insurance, i-Uber X inemali e-durayo because most ama-X a-driver ngabantu abaqashiwe and ba-driver rough bawashayisa. That's why ama-insurance akhuphula imali ku-Uber X, not ku-Black naku-Van.
Hayi, siyakuzwa. Manje lapha nxa usithi umehluko owe-Black le-Van yimalini?
I-Black is 13 rand. I think i-Van ingaba lapho o-16. i-AC labo bobo-17. And i-AC into abayilisayo vele kayikho ngoba i-AC ithathe kakhulu abantu bekade vele bengagibeli imeter taxi. Yibo abantu abangene kakhulu ku-X bebevele bengayigibeli imeter taxi. Just nje because bona banaleyo enga futhi ngemva sonde kangako ngoba i-AC iphikapha kakhulu yonke indawo ukuthi vele wona ethi usaphakile ingene iphikapha ihambe kuye omunye. Yazi within 30 minutes kungenzeka ukuthi uma kusekuseni sesizophikapha imoto ezifika ko-10 within 30 minutes laba abanye basaphakile lapho yinto embona ukuthi kwazisa ubuhlungu but leyo hhayi ukuthi ufanele isolveke ngokulwa
manje
bona ababuye nenye indlela engayisolveka ngoba manje njengoba beyelwa kanje ama-client vele at the end bagcina bengenama-customer ngisho nakancane ngoba abantu bonke bazovaleka and akhona amakhampani angalwisiyo i-Uber abantu bazobalekela kubo beshiye la alithi Uber ngoba aziwa alithi Uber ukuthi iwathi and the second enye into abantu bathi Uber inama-permit asilona iqiniso lelo mina nginemoto eziwu-3 kwa-Uber zonke zinama-permit asilona iqiniso lelo bona labo abantu abasilithayo yibona abangama-pirate abangenama-permit ofanele i-government ithathe inothi ngabo ngoba abanamaphemithi vele isikwatisa kabo ukuthi ngingalwisa ngumuntu ongenaphemithi mina nginephemithi nginephemithi nginepassenger liability nginepublic yonke into iphelele and kubo konke nalabo abanye abadrive izimoto zami yonke into iphelele but labo abantu abasilisa abanalutho nje umuntu une-license vathi ubuhambe uyoboleka imoto kamnganakho efika ngene ngayo esibadeni esebenze ngayo esedela bethi Uber kayifuni
hayi siyakuzwa kakhulu sibili hayi ube lelanga elihle sibongile kakhulu
okay all right baba siyabonga
okay
all right
jonga he's an Uber operator he says he's got 3 so you know he's denying that there is some kind of xenophobia I should have asked him why he thinks that way, because according to Mr. Mavinga, he thinks that way.
Okay.
And I heard he said there are some 3 or so plans, Uber plans. There's Uber Black, Uber Van, Uber X, and there's also Uber Pool. So he said Uber X is the cheapest one.
Yes.
Because they say here in July 2012, the company introduced the Uber X, a service option which allows anyone to drive for Uber using their own car, subject to a background check and car requirements, which means that I can even use my car to drive as long as it's certified safe on the roads.
Yeah.
Oh, yeah.
Yeah, quite interesting. Mr. Mavinga? Mr. Hello. Mavinga, yes,
I'm here.
Yeah, you heard that caller there. He says he doesn't believe that there is an element of xenophobia in this taxi war. Would you think that he's telling it as it is? Because he's an Uber driver as well. What do you make of his statement?
No, I think what is happening is that there is yet to be a comprehensive analysis of what exactly is happening. And there are a number of factors that have actually been raised by people. And I am a very frequent user for business of the Uber platform, the Uber X, the Uber Black, and also the Uber Van. So I am familiar with this, and I have spoken to a number of drivers. So if you look at the profile of the drivers in terms of percentages, or if you were to talk to Uber, they will then tell you that especially for Johannesburg, where the violence is most intense, the vast majority of the drivers are foreign nationals, and also a significant portion of the owners of the vehicles that are on that platform. It then actually contributes to the tensions and violence, but mainly the perception that business has now been taken away from taxi owners and drivers is fueling the fights. but we cannot discount the element of violence, of xenophobia. But having said that, let me also say that if you look at the attacks that have taken place so far, these attacks have been concentrated in areas like Sandton and the airport, where the perception is that business is primarily should have gone to the taxis and now is going elsewhere. So a sense of loss of economic opportunities, which is again something that comes up in other cases of xenophobic violence that are not related to the taxi industry.
Mm-hmm. Yeah, there are no statistics available on how many operators are in South Africa, I mean, readily available. But the people that we spoke to say that it's around 10,000. And out of that 10,000, they say 90% of those operators are Zimbabweans. Would you say that's true?
It's possible, yes. It's possible that the vast majority by far would be Zimbabweans, but I wouldn't be sure about the exact percentage. But yes, from my own experience, anecdotally, of use of these vans, the vast majority of the drivers, yes, they have turned out to be foreign nationals and mainly Zimbabweans, yes.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line. Tina mkoma Donald Mamboma, Varuk South Africa. Magadi mkoma Donald.
Ndofara mkoma Jonga, magadi ikona mkoma Chris na wade wa Mafinga.
Waiwa truwa penyu. Nasi ma driver Uba mchenda kupika na yo meter taxi enyu.
Ai nangu ndichingori kunoku andoko ati micharangarira mukoma kuti pane nyaya kumesina Texas Association ya pakamboita mutauro paya ndikambotaura wo ticharo namichazvizi Jesu wavapo ndiani handichazvizi zitarawo kuno kumesina ndichitaura mukoma Jonga ndichiti hazini zvemuno zvagara zvinodhiva kuti kana pazvinozonge zvikatanga zvinoguma zvakuita like xenophobia pakutaurawo vanhu vanomona pane vandawa vachinzi akapisiwa panews izo wekoko Joburg. Reva, mwote ya kapisi wa harimu.
Asi, atisa ya taziwa kuti mchujaru wa chenyika ipi na kuti tikatarisa zitarao wakapisi kwa wanonzi Lindelani Mashau wano kuna angawari chujaru wa chemusa wa Afrika, chujaru wa cheku Zimbabwe kana chujaru wa cheku batisa ya tanzo uti chujaru wa chenyika ipi. Saka utiti titi pane nyadze kuurana kwa maruzi andisi wetu zinga tambirika ya.
Ahora na zinga tambiri gazo, bati chero kufa, hako kufa chero wakawa, hacheo munu wa bati munu wafa, zingu fazi. Ya kandu kata ita wala angu bata nchiti kana wakuma na yukumushaka, ina amo zae nungu tisunda mkuma, bata ati, kana watanga kudero ngati mbo wapa mkana, watange wapora, watzikama, noti ziku, azibete eri mkuma kura titasiwe, nope nyune ama, nesha mwari, neutako kuti, waruta kuramba chishingira, kana wakaona zinyaya kupisa udaro, ngawa reke kuti, ngawa mbo mira, zite se zinoto nora, boza azishandi, uno zorishanda se wafa biasaracha.
Asi ndo parikubva chingwa chevana zvemukoma Donald.
Manje kana chingwa chevana bread wino ukapugwa nefuti chazovana wachozoramba wotozotamba nhamo zvakanyanya manje. Basa roshandwa nemunhu mupenyu mukoma chero vazvinova mazinga vanogona kunditsinzi vatsigira ipapo. Pane kuti upinde parisk nokuti zvinhu zvemuno pakangoona paita musindo mapurisa akasiri kuekita anozotopindira ende anenge achitosiya kutopindira kwacho futi. Tasema mwone kudebeni wali kupulana makanzela wali kupugwa so fawati wala wafo. Hala pindiri mapuriza emuno, wali kupugwa ndeye emuno, makanzela emuno. Wati mwopa kazoita maforen nationals. Hala tombo eti, wanita sawa sipo. Makanzela ENC wali kupugwa kudebeni, kwa kipugwa everyday. Kwa kuzodi kana driver wewe kuzimbakwe zake. Hala tombo mwonze emuno. Saka, ina kukuruzira yungu ndeye kukwati kana wakatanga udero kana kachona tupara kupisaka. Ngambo mira papore pane kuti vada kufaitira kuti tongopinda topinda vanopugwa kuti vanopera muno vanhu ndo zvandakaona kuti vanhu vemuno vanozvigona pa silence vanoitamba nayo pakangoungana vanhu chete vakazaratidzira panofiwa panopiswa munhu nematayira panopugwa munhu panodii ndo maitiro avo saka isi hedu inhamo inongotisunda mukoma haisi hai ndedzekweriwo zvinana akurongeka asi hazviti.
Aiwa, hanzi panonzwikwa pane pairi padare panonga paungana varume vakuru vanosanganisa vana mukoma Donald. Aiwa, ukashaya chekutakura kubva ipapo huna njere. Ndofunga vanhu vari kuzvinzwa.
Maita basa muhorose vamazvinga.
Aiwa, vamazvinga vari kuzvinzwawo zvakare. Hanzi hapana inokumira imwe.
All right, go.
Maita basa Christina Mkoma Ndumiso Mulilo variparo nare vamwe vemunyarikano watina kuti tinogona kumudzwa kuti vari kuona sei.
Mlilo.
Hello?
Yeah. Yeah, udabo olunye siluzwayo lapha angazi umzwile lapho khona umnyu umlaleli othi yena kungani kulo le xenophobia mbijani phakathi lapha ngoba abaningi abachayeli ngabavele eZimbabwe. Kungabe uliqiniso ukubona njani wena?
Lokho kunzima ukuthi ngikhulule, kodwa ke into engayitsho ukuthi bona laba abalama-taxi, ama-meter taxi bakhona bakithi, kula ama-Uber. Mina asengike ngasebenzisa vele iningi lakhona vele ngabantu bakithi ka. But anti into engayibone ukuthi ma kuvele kulo msindo kumbe kulani, ma kuvele kule issue yabo yena leyo ukuthi sabanisana ukuthi ama-customer ukuthi imali sesishoda ngale kibo, ma ungatholakala ukuthi vele futhi uphinde ube ngangaphandle ngale into yakhona isukube wese. Yiko ngangibona evini noma besenza ukuthi badoyitoyele amanzi kumbe izindlu khona la. Ma behambe esitradini bengathola umuntu weZimbabwe kumbe ophuma kwenye ilizwe ethengisa, uyathathela izinto ubangala ukuthi umthengisa lokhu kungenaphi ezindlini zabo laba abazoyitela. Lokhu kungaba liqiniso ngoba mina ngiyabazi abanye abaningi akhona vele ngama-Uber nje khona lokhu sokufaka impilo zabantu abanye babe ngama-passengers kuphela engozini ngoba ma befika bona bathanga ezitina. And ngathi inyanga epheleleyo ngike ngayo kwaba le siteleko esabantu abamithadesi kade bematha ePitori besiya kwi-department ye-transport bekhuluma ngento eziningi like ukuthi ma bethenga imota uyazithenga imali engaka but igcine imali yakhona isikhula sebhadala imali eziningi ngoba babethenge ngesikwelete le nto ezinye izikhalazo zabo eziningi. Endleleni lapho engakubonayo i-Uber yayithi ingabonakala so ichaya kula amawindi kuthathwa amafoni kuthathwa kusetshe yazi ukuthi kwasokulobusela uyazi into engayibona lapho yazi nezibuhlungu ichaya amawindi kodwa khonapho bethi ngabantu bayamasha bangamathelekeza abangakithi labo abaphephanga. And kukhona lapho nje nalowo omnye umngane wami lo obuya ekhaya banezimpi labo futhi khona lapho vele khona lokhu ukuthi yena baba bamchaya baze bamthanga nge-pepper spray bemthayela ukuthi ngoba ngowezimbabwe i-route khona lapho ma ufika endaweni wathi efika khona lapho warenka lapho e-Bramfontein befika babe khona lapho bathi kumele bona abathule lapho ababhadale imali ababe ngamafowethu basenatali lapho amazulu yena wathi hayi madoda manje alibhadala njani ngoba lami ngisaqala ngisakabe. So wayethi ngabuya kuphela bemthaye bamthaye everyday bazowatshintsha abuye yilbo uthe beye yilbo khona lapha namanje ukhona phansi ngikhuluma nje ngibheke imoto yakhe phansi baba yisona lezo bambamba ngamandla ukuthi ma kubele ubechayo la kumele ukuthi achaye bathi bayengafuni khona lokhu imoto yakhe ngcono isuke lapho engasafayi khona lokho. So abangithi labo bakhona abanye bagcina bafakwa ngekhanda bafakwa banjwa ngamandla ukuthi labo bangene ezindaweni ezinjalo. And ngikhungasekudala uzezwa maybe omunye wakithi sephuma khona lapha sebuyela sesangcwatshwe ekhaya sebuleyo ongomunye walaba abahaba amaoda.
Hayi kuyezwakala ungaqhubeka ubambile lapha sifake omunye umlaleli jonga.
Christina Mkoma Textual asi kusata swika kuna Mkoma Textual tonge uchidza vatariri nevateereri kuti tiri kuzama kuti tinge tichibatawo vanotyaira dzimotokari pasi pekambani yeUber muno muWashington DC. Nekwese kwamuri kunze ikoko pindai pachirongwa ndechenyu tinzwewo kuti muri kushanda sei nekuti hakusi kusouth africa chete kwatinonzwa kunomboitika dambudziko revamwe vane dzimotokari dzematexi vachiramba kuti Uber inge ichipindawo mudariro. Tombonzwa kuna Mkoma Textual ari kusouth africa. Mkoma Textual makadi?
Tinosimba Mkoma Jonga makadi zvenyu?
Tatosimba kupfuura zvamaa muchifunga musati mapinda pachirongwa.
Ya inini like maonero angu panyaya dzemaUber idzi handiti tiri mumwe wevagari vanotori like padhuze nepaairport and ndine one of my brothers ne anotoitawo zveUber saka mumwe wanga achimutaurirawo maererano nezvemaUber zvanga totaura kuti izvi zvichazotokonzera like mutauro muhombe zvichitevera nemashoko akataurwa nadeputy police commissioner 2 days ago yekuti now our country iri kutorwa nemaforeigners sakawo and nyaya yemaUber yede tatiri vamwe ka isusu semazimbabwenzi tambobatana tambostopa for a little bit kuti zvinhu izvi zvimboita sezvinotinyararisa was pane vanga nimbotaurawo navo nhasi pazuva ranhasi vanga totaura kuti mutauro waino anogona kuzotoita worse than zvazvirike zvino.
Inyaya yambosimudzwa zvakare namukoma Donald Mamboma vambotaurawo pachirongwa vachikurudzira kuti dai vanhu vambomira. Asi nyaya hombe kandeyekuti vanhu vari kurarama kubva mukutyaira imomo vachishandisa Uber voita sei?
Mukoma wangu, chinhu chandingatongopa kuvanhu handiti chinhu chinonzi upenyu chakakosha than mari. Mari unokwanisa kuti usage imwe, but life haungakwanisi kuti hakuzorina imwe life yaunokwanisa mushure mekunge zvinhu izvozvo zvaita sei zvaita, because zvichaafecta life yako, zvichaafectawo kana nefamily yanga yakatarisira iwe. Saka chinongoitika ndechongoti mutaure muno maitirwo anoitwa inokwanisa kungoitawo like serious zvinhu zve2 to 3 months handiti. Munhu unokwanisa kumbotiwo paunga wakabata paipeka uchimbosanawo kumbosenzesa ipapo, uchimirira kunzwawo kuti zvinhu zvakamira sei than kuti ukaramba uchipikisa vanhu vemuno mukoma wangu. Handikuzai nhema, vanhu vemuno misoro yavo inototema. Mutisore vanhu vemuno maina utombomira mushe, zvokutoti ukada kupikisa navo ka zvechokwadi hondo yachonaka haizoperi yava yemaUber, inozopera yatova neyekunzi maZimbabweans now they are taking chances. Saka it's better kuti vanhu tinge tiri vanhu tinongobatana chete tombomirawo tichinzwawo kuti ikowo kuna like kunana maminister of transport vachazoitorawo sei nyaya chona ende ichazogadziriswawo sei.
Thank you so much, maita basa mukoma Texture.
Tinotenda.
Yes. Vamavhinga, tinonzwa kuti gurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa rakataurawo pamusoro pemhirizhonga yavo vachiti chinhu chavari kutarisisa. Ndinonzwawo zvakare kuti veUber vanenge vanga vachiedzawo kuti vasangane negurukota iroro nemamwe makurukota ane chekuita nekugadzikana kwenyika. Zvinhu zvamungatarisira here kuti vari kurwisana vangateerera zvose zviri kutaurwa izvi vakamisa kuita izvi?
Hongu zvinogona kubatsira, nekuti dambudziko guru riripo inyaya yekuti hapana kuchengetedzwa kwemitemo kuri kuitwa kwakadzama. Ndo dambudziko guru iroro, rekuti mapurisa havasi kuita basa ravo nemazvo kusimbisa, nekuti iko zvinotikana kuti tiaze nyaya dzaitika dzakawanda dzemotokari dzevanhu veUber dzakatemwa, dzikaparadzwa, dzimwe dzikapiswa. Asi kuti titi pana vanhu vakasungwa panenge pasina. Asi dambudziko ratinofanira kurangarira nderekuti mutevedzeri wegurukota rezvemapurisa muno muSouth Africa ndiye zvakare munhu mumwe chete iyeyo wekuti zuruwa zuro rino ndiye aiti vabva kure ndo vatora mabhizimusi ose munyika ino ngavabve ngavaende. Saka idambudziko zveikoko kuti utungamiri hwachona hunenge huine rimwero pane rimwe danho. Saka dei vakwanisa kuti vaone kuti zvingaitwa sei kuti mitemo ichengetedzwe. Kana pane zvinoda kuti zvigadzirwe, ngazvigadzirwe nenzira yemitemo isiri yekurova vanhu, nekuti iko zvinotonzwa kunzi vari kurohwa zvadarike zvapindiridza zvaakuti vatyairi vanorohwa, vavakatakura vanorohwawo mambama, kana kuti vanonzi burukai muende, kana kuti vanotorerwa mari nezvinhu zvavo. Saka dambudziko rakura, mapurisa ngaapindire vachengetedze mitemo mukati meSouth Africa.
Aiwa, maita basa, ramba yanyimuri parunare Gandhi.
Ye, mnumzana Mlilo ukona? Mlilo.
Hello? Yebo ngikhona.
Ye. Ye, manje ungasitshela ukuthi njengoba sizwa kuthiwa sekulendawo ezinye okungasafiki iUber, akuphambanisi yini abantu abanjengawe nxa ufuna ukuyafika kwenye indawo?
Mina lapho engihlala khona esethi ndami ma ngafonele Uber ngitshele ngithi ngicela ukuthi uzongilanda la, bangitshele ukuthi hayi buti lapho mina siyesaba, sicela ukuthi siza kuma egarajini ethize wena uhambe. Kanti mina ukuze ngibize Uber ukuthi ngisaba ukuthi ngihambe, so sekuvamele ukuthi mina ngikume indawo yezinyama ezinye ngiyefika egarajini ethize ngale thuze lesibhedlela ngaloku kanti kule garaji lapho yikho abapaka khona ungathi, ngoba lapho ngikhona vele hayi akuyingozi kakhulu bapakile khona manje njengoba ngikhuluma nje lapha ama-meters ukuthi vele sometimes mayidlula even engela muntu engafikame khona lapho nje kubele bayibone nje kuphela bayilanda bayayishaya vele so kuna lokho sokusenza ukuthi imhambo zabantu zibe nzima njalo impilo zabo zibe sengozini ene kuna lokho okhunywa abanye ukuthi ulo umsekeli kasiphatha amandla leso samapholisa ukungani mkhulumi laye ukhulume into yazi engacacile of course lo ufikile mbalula isiphatha amandla sithi hayi sisolile njalo inkulumo kalo wababa ngoba ibingasoqiniso even iSouth African Human Rights Commission ithi hayi into le inkulumo le njalo ingabangela uyuzondo kulaba ababengaphandle njalo kulo kuthi bahlasele ngoba futhi ibingasoqiniso ethi 80% abantu ama-building njalo kulala abantu abayijeka ama-building abawathatha njalo yena kade sesithi iningi lakhona ngabangaphandle njalo yi-80% abantu bangaphandle isigcino sagcina umongameli we-South Africa singumuntu wangaphandle so ngezinye izinto ukuthi isiphatha amandla njalo ngathi indlela abakhuluma ngayo I feel it right ngoba ukuhlala emafethini lokhu nabe ngicabanga ukuthi uzabonga ukuthi abantu ba basapota ibhizinisi ema-South African kufana la masithenga emashopu lapha ngoba siyayenza idinovat emafethini khonapho imali sizibhadala zengakhulu ukuthi siyabe sisiza umnotho wakuleli lizwe bengicabanga ukuthi into obangayibona ngaleyo ndlela but-ke athola ukuthi abanye abantu especially laba abasomopolitiki basuka bethi ukwehluleka kwabo kwenza imisebenzi yabo basefuna ukuthi umsolo leyo kusolwe abantu ababe ngaphandle kuthiwe yibo njengoba lisile izindlu kanje abantu abangaphandle ukuthi hhayi yibo abagcwele ezindlini zenu ye yibo abathatha ama-IDs begize abantu beomafe into ezinjalo so iziphatha amandla kumele ukuthi amapholisa aqinise abose laba abayiphulitwayo amapholisa ungathi kade bengenzi umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ngoba abantu obhasi ngeke ngabezwa kaningi kuma-radio abanye bekhuluma even ikhuluma labo badaye amapholisa ungazowatshela ungathi bona abafuna ukubuya nje imoto esitshisiwe labanazeke ezihambele uzosele wedwa kumbusa ulimele kuthaywa ngamatshe bakuthulele lapha kube ngesikhathi sabo
Thank you so much. Do stay on the line. We have another caller. Tina Mukoma Knowledge Mutoko. Magadiko Mandue.
Right, that is Knowledge Manunure.
Manunure. Ndafunga papaita kupesana kwekunzwa kwapanzi ndava Mutoko avo. Asi zvisinei tinotenda kuti mapinda pachirongwa.
Manunure.
Hello. Taurai tinzwe pfungwa dzenyu pachirongwa.
Pfungwa dzamurongwa vange dzingoti apo panhaunda yaro ngekuda kungodhingurawo mapuraizi ematax exout.
Saka muri kutsini
muri ngekuti wawirirana wakatadza kudara wako hawandwanani ngawawirirana.
Asika nyaya iripo mazuva ano ndeyekukurudzira zvichizvino zvino ave Uber vari kuto ndo mukana iripo yekuti vari kushandisa maapu avo ivayo vachikwanisa kuti vange vachitorawo vanhu chero nekukasika nenguva ipi nemutengo wakaderera hazvisi zvamunotarisirawo here imi semunhu
ndozvatinotarisira bhati wanje wamanje maSouth African haazozvinzwisisika manje izvizvo ndozvatinotarisira nokuti kukwanda matoti saka vana panoziva kuti unyawa mapuraizi wangu avaderere ndoti vawirirane vanavo
ko tinonzwawo kuti ivo vari kuparadza mhosva vanenge vari kunonoka kutorerwa matanho nokuti kusvika pari nhasi hapana atasungwa kubva pakapiswa mutyairi akazoshaya nemusi wemuvhuro munofunga here kuti mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo
aiwa security report inonga yainonga paitwa choko huwe saka panonetsa manje tazokasike kudini kutora matanho notoona kwavabhadhara navanhu ivavo vakushanda basa ravo nemazvo notoona kwavabhadharwa mari saka kuti vazobata vanhu ivao ne nekutaima hawakwanisi
aiwa maita basa thank you so much
tinotenda
okay Chris
yes Mr. Mavinga we don't have Uber in Zimbabwe do we Mr. Mavinga
Yes, can you hear me? Hello? Can you
yes,
hear me?
Yes. I asked a question there. I said, do we have Uber in Zimbabwe or...
No, we do not have as yet Uber in Zimbabwe. There is no Uber in Zimbabwe as yet.
Okay. What would you know whether there are any plans to introduce Uber in Zimbabwe?
I think the challenges have had to do with the conditions. I think the viability of the platform, given that it works mainly on internet and in terms of the payment methods, because you would be aware that Zimbabwe is in a kind of a financial crisis, which has led to a collapse of the international banking system. So the Uber people are primarily based outside of the jurisdictions that they have their people in. So in terms of remittances to Uber, then it will be a huge challenge, because Zimbabwe has virtually shut down payments to outside of the country.
Mm-hmm. Wow, that's interesting. Okay, well, just keep holding. We have another caller, Jonga.
Tina, Wilbert Mukori, variku United Kingdom. Makadi?
Tiripeni, makadiyo.
Aiwa, tirimpeni, tunotenda zvikuru kuti munge muchiwa na mukana wakupinda pachirongwa. Ndo kune vamwe watereri watine tichishuvira kuti dai vambopinda pachirongwa ku United Kingdom. Tinofara zvikuru mawana mukana nhasi. Tipewo pfungwa dzenyu.
I think problem violence in South Africa, particularly involving my Zimbabweans, is something that we are not being realistic. The main reason why there are so many people in Zimbabweans in Uber is that they go there to South Africa because they are desperate, economically desperate. I think two of your callers there were talking of, oh, we must let things cool down. You can say that when you have got something. I agree with. I think it was one of you who said that ndoku nobva chingwa chavana. You know. So in this particular case, if you're economically destitute, you cannot afford it. And I think if the economy in Zimbabwe continues to get worse, we are going to have more and more Zimbabweans going down there, and becoming an Uber driver is much easier than becoming finding another in Nkiri formal employment job, or becoming a taxi driver. And that is the reality that we are facing here. And I think as long as Zimbabwe, we do not resolve our own economic problems and increase the pressure on our own people to go outside the country to look for any job wherever they can get it, they will risk their lives. This kind of violence will continue, but people will still continue going there because they are desperate. And I don't think we are addressing that problem. That is the problem we should be talking about.
Mm. So what solutions can you give to Uber drivers and those that are fighting them?
I mean, once you are there, I mean, it could have been easily you or me.
Mm.
You know, if you are in Zimbabwe right now, there is no employment. Unemployment is sitting at 90%. And, okay, this year we had a good harvest. At least people have got something to eat. Next year, if we don't have good rains, people will be hungry. And people will be destitute. And therefore then, to seriously think, if it was me, the kind of South Africa question I call, I can't get any other job. And I find a relative says to me, okay, hey, here is my car, drive it, wait at Uber driving. I would say no to that. I would not. You know, even if I know I'm risking being attacked with some of this xenophobia and violence, I will still risk it.
Mm.
And I think that is where we are failing to realize it. What we need to do is address Zimbabwe's economic problems, kumba Zimbabwe back at home, so that pressure is relieved.
Mm.
Because I think as long as our economy continues to deteriorate, we will have this problem. You know, it's not going to stop.
Mm. Vamkori, ndichi tarisa umuno matigere mu Washington DC. Ndichiri kurangarira kuti mazuva atanga kupinda Uber. Muno makamboitawo hondo yekunetsanawo newe mateksi iwaya. Saka tikatarisa nyaya iyoyi rinenge rakutariswa sedambudziko reUber versus vanhu vemateksi zvisinei nekuti vanhu vabva kuZimbabwe. Halo. Ndofunga nhare yavamukori inenge yadonha. Regai ndingokanda mubvunzo iwoyo kuna vamavhinga. Vamavhinga, ndandabvunza vamukori kuti vari kuti dai tatanga tagadzirisa dambudziko rekumusha rakagadziriswa zvinhu zvinoita nyore. Ndichiti muno muDC taionawo paine dambudziko iroro rekuti vemateksi vachinetsana neveUber, zvisinei nekuti vemateksi ava kana veUber ndevekuZimbabwe here. Idambudziko ranga ringori Uber versus Meter Taxi. Munoti iwo
kuti munoona kuti iko zvino ndofunga pava ne svondo nhatu dzapfuura vatyairi veUber vemuJohannesburg vane rimwe zuva ravakanga vachitoda kuno vachitaridzira ku mahofisi eUber vachigunun'una kuti Uber haina zvairi kuita kuvachengetedza kana kutaura nehurumende yeSouth Africa kana kutaurawo nemapurisa kuti paone chinoitwa, nekuti vanoti ivo sevatyairi vaingonyorerwa neUber kunzi imimi kana muchirohwa musadzorere. Chekutanga. Chepiri, savatyairi hamufaniri kutakura zvombo zvekuzvidzivirira. Saka vari kuti isu tiri kungorohwa, Uber kambani haisi kupindira, haisi kutibatsira, asi iri kuti musadzorere, iri kuti musatakura zvombo, toitawo sei? Saka vaitaridzira. Saka idambudziko guru hongu rekuti Uber sekambani inofanira kuonawo kuti vashandi vatyairi vemotokari dzeUber vari kubatwawo zvakanaka here, nekuti rimwe dambudziko riripo nderekuti pamutemo wevashandi nevashandirwi, Uber inoti iyo haisi mushandirwi, inoti iyo inongova kambani, nekuti munhu anenge achityaira kuUber munhu anenge achitotyaira motokari yake. Saka Uber haipindi ipapo, inoti haina vashandi, saka haina musenzekete wekuti ichengetedze vashandi vayo. Munopaona manji. Saka idambudziko iroro reUber rinofanira kuti rigadziriswe kuti Uber ipindewo ipapo, itaure iyo nehurumende South Africa nemapurisa nevamwewo kuti vanhu vari kushandira Uber vaine motokari dzavo vari vatyairi vakwanise kuchengetedzwa, vakwanise kuvawo nezvimwe zvinhu zvinovabatsira ivo, nekuti vanenge vachiti tiri kushandiswa pasina. Uber ine mari dziri pasi. Mari dziri pasi idzi hadzitemwi kana kutarwa nevatyairi, aiwa, dzinotarwa neUber. Saka vatyairi vanoitochema-chemawo kuti aiwa dzanyaya yekuderera pasi, isu hatichakwanisa kuti tiwane chimwe chinhu, nekuti tava kumanikidzwa kuti tityaire usiku hwese kuti tiwane mari shoma shoma. Dei Uber yatikwanisa kutibatsirawo sekambani, nekuti iyo ine mari yakawanda, ine nzvimbo dzakawanda dzairi, asi haisi kuona kuti vanhu vanoishandira vangararama sei zvakanaka, zviri pamutemo, zvisingapinzi njozi kune vanotakurwa, kuti aiwa mutyairi aneta, asi ari kushingirira nekuti mari yaari kuchaja ishoma, aroda kuti itseketudze iwande. Saka anoshanda usiku hwese, vamwe vangu vanotaura kuti angorara kumaawa maviri chete kana matatu chete. Saka ngazvigadziriswe zvose izvozvo.
Vamavhinga, ndikubatei muromo, tingopamukana kuna vamukori vadzoka. Vamukori, ndandabvunza nyaya yekuti hondo yeUber isingori muSouth Africa chete, kune nyika dzakawanda vanonetsana nevemateksi ivava. Mungaitarisa sei nyaya iyo? 30 seconds.
Well, that is a problem that no one can deny, because there is competition between the former taxis and this new platform, Uber. But in this particular case, here we have another additional dimension, Yema foreigners in South Africa, because my foreigners, my Zimbabweans, find it a lot easier to get into the Uber side of it, of the business, than in the formal one, which is what is the problem here. And what I'm saying here is that we are also putting pressure on ourselves as Zimbabweans because of the economic problems back at home, where somebody becomes so destitute that that he will go to South Africa and risk their own lives. Okay, in this particular case, Uber is one area where we are having many Zimbabweans.
30
but
seconds,
if you look at
30
other
seconds
sectors
two.
As well, it is the same thing. That is why xenophobia is
go
there.
Ahead,
Pera,
I'm Corey. Thank you
South
so
Africans
much.
Thank you so much, Mr. Mkori. We would also like to thank Mr. Tewa Mavinga, human rights lawyer in South Africa, and Mr. Ndumiso Mlilo. Thank you. Good night, Zimbabwe.
Vatereri, totirambai mchipinda pachirongwa ndechenyu, asi zvirongwa zve Studio 7 zvakawanda. Pindai mazviri ndini Jonga, Kandemiri, Murara Zvakanaka.